Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tunosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu ndira 29 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kande miri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
It is in light of this that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, has decided to extend the level 4 national lockdown by another 2 weeks.
Zimbabwe inowedzera kuvharwa kwenyika kusvika musi wa15 kukadzi senzira yekumisa kupararira kweCOVID-19.
Nawi haisi kugadzirisa atingati maeconomic and social issues. Iye zvinezvi tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekutengesa. Vashoma vanhu vakabayirwa zvitupa. Asi hurumende hatisi kuona atanhu avari kutora yekuedza kubetsera vaya vasisakwanise kuenda kumabasa, vaya vasisakwanise kunotengesa.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyaya yelockdown haisi kugadzirisa matambudziko ezveupfumi nemagariro akatarisana neveruzhinji. Transparency International inoti Zimbabwe iri kuramba iri pakati penyika dziri kutadza kurwisa uori muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vazivisa nhasi kuti National Lockdown Level 4 icharamba iriko kusvika musi wa15 kukadzi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vawedzera mazuva enational lockdown iyo ine chinangwa chekudzivirira kupararira kweCOVID-19, vachiwenga vati hurumende iri kuramba ichivheneka vanhu sezvo pave neimwe mhando yeutachiwana hwedenda iri hunopararira nekukasika. Vatiwo pativo neurongwa hwekutenga mishonga yekudzivirira denda iri, uye veruzhinji vachaziviswa nezveurongwa uhu.
Government will soon be bringing in vaccines against COVID.
Munguva shoma iri kutevera, hurumende ichange yave kuunza mavaccines eCOVID-19, uye hurongwa hwekuti vanhu vachapiwa mishonga iyi sei huri kugadzirwa. Vanhu vachaziviswa zvese pamusoro penyaya iyi.
Government strategy is being finalized. The nation will be kept informed on all these developments.
Vachiwenga vativo lockdown iri kushanda vachiti kubvira payakatanga, huwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 hwadzikira, uye huwandu hwevanhu vari kupora kubva kudenda iri hwakwira kubva pazvikamu makumi mashanu nezvina kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana. Vati nekuda kweizvozvo hurumende yaona zvakakodzera kuwedzera mazuva elockdown kusvika musi wa15 kukadzi.
It is in light of this that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Nekuda kwaizvozvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaona zvakakodzera kuwedzera mazuva enational lockdown kusvika musi wa15 kukadzi.
The level 4 national lockdown by another 2 weeks.
Mapurisa anoti ari kusunga zviuru nezviuru zvevanhu pazuva vanenge vaonekwa vachityora mitemo yelockdown. Hurumende yakatozivisa kuti vashando vayo vari pasi pezvikamu gumi kubva muzana ndivo chete vari kubvumidzwa kuenda kubasa senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 iyo yauraya vanhu vanodarika chiuru nezana nemakumi matanhatu kana kuti 1160. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bye. Zvehutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi matatu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nezana rine makumi matanhatu kana kuti 1160. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakasvika pazviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 32,646 mushure mekuwanikwa kwevamwe vanhu mazana matatu nemakumi mana nevaviri vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuCOVID-19 munyika hwakasvikawo pazviuru makumi maviri nezvina zvine mazana mana negumi nevapfumbamwe. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyaya yelockdown haisi kugadzirisa matambudziko ezveupfumi nemagariro akatarisana neveruzhinji. Vanotiwo hurumende inofanirwa kukaka matende ekuisa vanhu vanenge vachifanirwa kumbotsauka kubva kumhuri dzavo kana vachinge vabatwa vaine chirwere kana kuti self-isolation kuitira kurerutsira mhuri dzinogara muimba imwe chete dzakawanda. Panhau yedzidziso varusike vanotiwo hurumende inofanirwa kusimbisa nyaya yedzidziso pamusoro peCOVID-19 sezvayakaita pachirwere cheHIV/AIDS kuitira kuti veruzhinji vakwanise kunzwisisa udzamu hwedenda iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu tikuramba tichiti kuhurumende nhau yedzidziso taitanga tichidzidzawo chimwe chete kubva munguva yedenda reHIV neAIDS riya rekuti chero nepapi nepapi pawaisvika waingonzwa nhau yenge iri yedzidziso yechirwere cheHIV and AIDS. Pari zvine zvinyaya yedzidziso ichiri pasi zvakanyanyisa. Toyawo zvekare hondo huru yatinayo ndeyekuzvipatara zvedu zvinoshandiswa nevazhinji. Tiri kuona kuti mabhedha ekuti munhu akarwara zviya kuti akwanise kuwana mubhedha kungave kuparire nyatwa kungave kune zvimwe zvipatara izvozvo zvakagadzirirwa kubatsira vanhu veCOVID-19 tikuona veruzhinji varombo vari kusangana nedambudziko guru. Toonawo zvekare zvipatara zvemapuraivhiti ndokuri kuwanika mabhedha asi vazhinji havakwanise kunge vachiita sekubhadhara mari dzekumapuraivhiti ikoko.
Ko, panyaya yeself-isolation varusike yekuti munhu anenge afungidzirwa kunzi angadai aine COVID-19 anga achizvigarira ari pake ega, munoona ichibudirira here kuchiona magariro anoita vanhu mumisha inogara veruzhinji?
Tine hondo huru takatarisana nenyaya yatinoti self-isolation. Iye zvinoizvi taane vanhu vakawanda vari kurwara. Vanhu ivava dzimwe nguva vanogara kunge vachigara mumahosteri, vamwe vanogona kunge vachigara mumafrat, vamwe vanogara kunge vachigara pekurodha pakamanikidzika. Saka zvezvinotiombei kuti titi kune vanhu ivavo vaite self-isolate apo vachishandisa chimbuzi chimwe chete pamba ipapo, vachishandisa kicheni imwe chete pamba ipapo. Saka takachiti kuhurumende dai zvaigona hurumende yaisawo matende aya ekuitira kuti vane mhuri dzeedza dzinogara pakamanikidzika vakaita mumwedzo wavo abatwa nechirwere ichi, munhu iyeye anofanira kunge achikwanisa kuiswa pakasununguka self-isolation kana mutemporary tent iyoyo kuitira kuti tisarambe tichiita dambudziko rekuzadzana mumba kana kuti mumhuri.
Ko, panyaya yelockdown varusike munoti
nhau iyi haisi kugadzirisa atingati maeconomic and social issues. Iye zvinoizvi tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekutengesa, vashoma vanhu vakabayirwa zvitupa, asi hurumende hatisi kuona atanhu avari kutora ekuedza kubetsera vaya vasisakwanise kuenda kumabasa, vaya vasisakwanise kunotengesa. Vangave vari vanhu vanokwanisa kunge vachipihwawo dzingave dziri mari dzekuti vabetserekane, vakwanise kubhadhara renti, vakwanise kutenga chikafu, kana kuti vanogona kunge vachipihwawo chiri chikafu chaicho kubva kuhurumende, asi hatisi kuona izvozvo zviri kuitika.
Vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ranyorera tsamba kuhurumende richiti inofanirwa kuburisa pachena urongwa hwekutenga mishonga yenhomba yekudzivirira COVID-19 pamwe nekuti urongwa hwekubaya vanhu huchafambiswa sei. Godwin Manguzha anotipa nyaya iyi.
Mugwaro rayo kugurukota rezveutano zvakare vari vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti COVID-19 iri kubata nekuuraya vanhu vakawanda, asi veruzhinji havana ruzivo pamusoro peurongwa hwehurumende hwekutenga mishonga yekudzivirira vanhu kuti vasabatwa nedenda iri. Mutauriri wesangano iri vakumbirai mafunda vati hapana ruzivo rwekuti kunyange mishonga iyi ichinge yavepo, hapana urongwa hwekuti vanhu vachawana mishonga iyi sei. Vati nekuda kwaizvozvo vanyorera kuhurumende vakamirira veruzhinji kuti ibude pachena pamusoro penyaya iyi.
Takumbira hurumende kuti inge ichibuditsa kana kutipawo information yake maererano nekufambiswa kuchaitwa mushonga kana vaccine yecoronavirus, kuti wachautenga sei, wachazoudistributa sei, wachaupa sei kuvana weZimbabwe.
Vamafunda vati vaita chikumbiro ichi vakamirira veruzhinji uye vachitevedza bumbiro remutemo wenyika. Vati vari kupa hurumende kusvika musi wa3 kukadzi kuti ivape ruzivo rwese rwavari kuda, vachiti kana ikatadza kuita izvi vachatora mamwe matano ekuti izvi zviitwe.
Asi pari kuti tanyimwa kana kuti hurumende yafungayo kusida kutipindura kana kuda kusada kuteerera zvatataura, wagweta weZimbabwe Lawyers for Human Rights munovaziva kuti hapererwi panyaya yestrategy, hambopererwi. And takamirira vanhu veZimbabwe, tichawana mamwe maactions atinogona kuita kuti tiite enforce mafundamental rights atataura aya ari mubumbiro remutemo, access to information, nyaya dzeaccountability dzinodiwa.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kudivi rebazi rezveutano pagwaro ranyorwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights, asi vachizivisa veruzhinji nezvekuwedzerwa kwemazuva elockdown, vachiwenga vati Zimbabwe ine urongwa hwekutenga mishonga yekudzivirira denda iri, uye veruzhinji vachaziviswa nezveurongwa uhu. Apo Zimbabwe iri kuronga kuti yoshandisa mishonga ipi pakudzivirira COVID-19, dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seMorocco, Egypt, Seychelles neGuinea dzakatotanga kubaya vanhu vadzo mushonga wenhumba yekudzivirira COVID-19. South Africa ichatanga kubaya vanhu vayo mwedzi unouya, sezvo iri kutanga kuwana mishonga iyi nemusi wemubvuro unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vakafa mushure mekudhirikirwa vari pasi pemugodhi weElvington Mine kuChegutu neZiro Mambakwedza. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava ndivo vanonzi vari kuzivikanwa kuti vainge vari pasi pemugodhi pawakadhirika, asi zvinonzi panogona kunge paine vamwe vanhu vavakange vainavo. Vanhu ava vanonzi vanopinda mumugodhi uyu nguva dzemanheru vachida kuchera usiku hwose, vozobuda Mambakwedza sezvo vachichera zvisiri pamutemo. Hatina kukwanisa kubata vakuru vemugodhi uyu veZimbabwe Mining Development Corporation kana kuti ZMDC, asi gurukota reMashonaland West amai Mary Moliswa Chikoka vabvuma kuti pane vanhu vakadhirikirwa nemugodhi kuChegutu neZuro.
Parishinal paitika tsaona yemining kuElvington kwekuti izvo artisanal miners edu vatrepwa makare apo pavanga vachitsvaga goridhe.
Amai Muliswa Chikoka vayambira makorokoza kuti vachere nzvimbo dzinobvumirwa uye kuti vachere nzvimbo dzisina njodzi zvikuru sei nguva ino yekunaya.
Tongokumbira kuti izvo maartisanal miners itai muchitarisa kuti pamuri kuenda pakatenderwa here, uyezve kana tichiita nyaya yedu yekuchera ngaticherei panenge pari safe, kuitira kuti izvo tichengetedze upenyu hwevanhu, ivo upenyu hwavo nemhuri dzavo dzavanenge vachishandira.
Mumwe mushandi asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anobvumawo kuti pane vanhu vakadhirikirwa asi havasi vashandi veElvington Mine, achiti mumwe wavo awanikwa akafa nhasi mangwanani. mushandi uyu anoti mugodhi uyu pamwe nemimwe yakati wandei wanga watengwa ndamuzvina bhizinisi vakudata grey
but still zviri kunzi one was found dead and also mama inza yanga tempa data grey sometime last year but still vanga vasiri kukwanisa kubata vashandi zvakanaka which I think might have led to the entrance of these illegal gold panners.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravatagirei sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hapana zvavanga taure pari zvino. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti munhu mumwe chete awanikwa nhasi ari mupenyu asi gumbo rake rakatsikirirwa. Nyaya dzevanhu vari kudhirikirwa dziri kuwanda munyika zvichitevera kudhirikirwa kwevamwe vanhu vanodarika 15 pamugodhi weRunmine kuBindura mwedzi mishoma yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabvisa gwara rainge ratarwa navaDonald Trump munyaya dzeutano kusanganisira nyaya yekurambidza kubvisa pamuviri muAmerica kana kunze kweAmerica. Makiriniki nezvipatara pasi rose izvo zvinobatsira madzimai neruzivo pamusoro peutano munyaya dzekubereka mhuri zvakukwanisa kupa ruzivo pamusoro pekubvisa nhumbo nenzira isingaise munhu panjodzi uye zvisingatye kunyimwa rubatsiro rwemari inobva kuAmerica sezvanga zvichiitika pasi pavaTrump. Nezuro vaBiden vakasaina mutemo unoita kuti madzimai anoda kubvisa pamuviri akwanise kuita izvi nyore nyore mungave muAmerica kanawo pasi rose. Vakabvisawo mutemo weMexico City Policy uyo unozivikanwa zvakare nerekuti Global Gag Rule. Mutemo uyu wakadzikwa muna 1984 uye uchitsigirwa nevatungamiri venyika vanobva kuRepublican Party kubva munguva yamushakabvu Ronald Reagan. Mutemo uyu wanga uchirambidza hurumende yeAmerica kupa masangano akazvimirira mari yekushandisa muzvirongwa zvinobatsira madzimai kubvisa pamuviri, kupa dzidziso uye kurwisa mitemo inorambidza kubviswa kwepamuviri pasi rose. Vatungamiri veAmerica vakabva kubato reDemocratic Party kusanganisira vaBill Clinton vaBarack Obama vakabvisawo mutemo uyu munguva dzavo vachiti unodzvanyirira kodzero dzemadzimai pasi rose kuti awane zvinoakoshera muutano hwevanhukadzi. Asi mutemo uyu waidzoserwa zvakare pose paipinda mutungamiri anobva kubato reRepublican Party. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevarwisi veTaliban muAfghanistan chinoti chibvumirano chacho neAmerica chakaitwa muna kukadzi 2020 chinopa mauto emuAmerica akapamba Afghanistan kuti abude munyika iyi murunyararo. Chikwata ichi chazivisa nhasi kuti chinoda kuti kuongororwe. Kuongororwa kuri kuitwa chibvumirano ichi nemutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden kusavhiringa kubuda kwemauto emuAmerica muAfghanistan. Mutevedzeri wemukuru wechikwata cheTaliban munyaya dzekutaurirana Sheikh Mohammad Abbas Stankize ataura mashoko aya apa ari kushanyira Moscow uko chikwata chake chichasangana nevakuru vakuru vemuRussia. Mazana nemazana evechidiki muIndia uye vakadzidza semumwe wavo Manveer Singh vari kuratidzira mumugwagwa mukuru muguta reNew Delhi vachiti vanoda kuti mitemo mitsva mitatu inobata varimi ibviswe. Singh uyo ane makore 20 ane zvidzidzo zvepamusoro zveinformation technology uye akapedzisira aita murimi mushure mekushaya basa kwemakore akawanda. Mirizhonga yakonzerwa nemazana nemazana yevarimi vapinda migwagwa zvechisimba muNew Delhi iri kutyora mitemo pasi penhoroondo yeRed Fort uye kuratidzira kwaitika nasi kuri kusimudza mibvunzo yakawanda pane remangwana munyika iyi munyaya dzekuratidzira. Zimbabwe iri kuramba iri pasi zvichienzaniswa nedzimwe nyika munyaya yekurwisa huori mapazi ehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Hongororo yakaparurwa nemusi wechina neTransparency International iyo inoratidza huori mapazi dzehurumende kana kuti Corruption Perception Index CPI inoratidza kuti mugore rapera ra 2020 Zimbabwe haina kumboedza kurwisa huori sezvo yakadzikira nezvibodzwa zvakafanana nezvegore ra2019. Chipangamazano muTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti pachiyero cheCPI vanowana zero vanenge vaine huori hwakanyanya uye vanenge vaine zana ndivo vanenge vakachena. Vachikumbu vanoti Zimbabwe yakaona zvibodzwa 24 kubva muzana izvo zvakawanikwa gore rapera. Izvi zvakaita kuti Zimbabwe ive panhamba 157 kubva panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa.
Saka senyika isusu taona tichiwana chibodzwa kana kuti chiyero chenhamba 24 makumi maviri nemana kubva muzana kana 24 out of 100. Izvi zvinhu zvinoshungurudza zvakanyanya senyika kunyanya isu sebazi rinoshanda nekudzivirirwa kwehuori munyika. Tinoona kuti nyika haina kana kuimprova kana kuti haina kuita zviri nani nekuti ndizvozve chibodzwa tatave nacho mugore ra2019.
Vachikumbu vanotiwo tsvagiridzo yeTransparency International iyi yakabudiswawo pachena kuti nyika dzisina huori hwakanyanya dziri kurwisa denda recovid-19 zviri nani zvichienzaniswa nenyika dzine huori hwakanyanya.
Nyika dzinenge dzisina huori hwakanyanya dzinoonekwa idzo dzichikwanisa kupa vanhu kodzero yekuwana utano hwakanaka zvinoenderana nemaconstitution enyika idzodzo. Ndobva zvaonekwa zvakare kuti dzimwe nyika dzinenge dzisina kuita zvakanaka seZimbabwe sezvatinoona zvanzi dzinenge dzichitatarika zvakanyanya kuti dzipe vanhu utano hwakakwana kusanganisira zvakare kudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19.
Vachikumbu vanotiwo zviri pachena kuti denda recovid-19 harisi dambudziko reutano chete asi kuti dambudziko rinoratidza mamiriro enyika munyaya dzezveupfumi. Vachiti zvinobuda pachena kuchitariswa kusashandiswa nemazvo kwemari dzaifanirwa kubatsira mukurwisa chirwere checovid-19. Transparency International Zimbabwe yatiwo zvakabuda izvi zvinokanganisa kuuya kwevemabhizimusi vekunze kuzotanga mabhizinesi muZimbabwe. Vachikumbu vanoti sesangano vanoona sekuti mitemo ine chekuita nekurwiswa kwehuori haisi kushandiswa zvakakwana.
Saka isusu seTransparency International Zimbabwe tinoona zvakare kuti dambudziko rinoitika munyika muno rekuti vanhu vanosungwa nenhau dzehuori asi nyaya dzavo hapana kwadzinosvika kumatare edzimhosva. Nyaya zhinji dzinongonzi dziri kumatare edzimhosva ivo vanhu vacho vachingoonekwa vachifamba munyika. Saka taakuona kuti corruption yatova culture uye patori neincentive yekuti umwe munhu akaita corruption anokwanisa kuva rich kana kuti anopfuma. Hurumende igomutora gomuendesa kumatare edzimhosva asi havatore zvinhu zvinenge zvichinzi akaba kana zvinotora nguva kuti zvinhu zvakadaro izvozvo zviitike.
Mukuru wesangano rakazvimirira rinorwisa huori reYouth Forum Zimbabwe vaAshton Bumira vatiwo tsvagurudzo iyi inoradza pachena kuti hurumende yeZimbabwe haina hanya nekuderedza huori.
Kungoratidza pachena kuti hurumende yedu haina hanya nekuderedza huori. Inongoreva kuti hurumende yedu inongowandira mukutaura chete asi pamabasa haina zvairi kuita kuderedza huori. Zvazvinoreva kuupfumi hweZimbabwe ndezvekuti hakuna kana aninani zvake angauya achibva kunze uko achida kuisa mari yake munyika muno, nekuti zviri pachena kuti huori uhu hwakazara muhurumende huri kuitwa nevakuru.
Hatina kukwanza kunzwa kubwa kuhurumende maonero ayo eo ngororo izi. Asi mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vano garota oraneje donzo re hurumende ya vore kuruisa uori. Vachita ora padande mdande nezuro nezu chagrizo hii. Mutauriwe komishini nobata nyaja uori Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti SAC va John Makamure. Vakati vari kutambira tsvakurudzo iyi. Vamakamure vakati tsvakurudzo dzose dzine chekuita nezvouori dzinokosheswa nekomishini yavo vachiti dzinobatsira mukurwisa uori. Zaki inotiwo yakagadzirisa hwaro hwekurwisa uori munyika. CPI yegore ra 2020 inoratidza kuti Denmark neNew Zealand ndizo nyika dzakawana zvibodzwa zvepamusoro-soro makumi masere nezvisere kubva musa. Nyika dzakawana zvibodzwa zvepasi-pasi nyika dzemuAfrica dzinoti Somalia neSouth Sudan idzo dzakawana zvibodzwa gumi nezviviri kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Kangano wachirongwa chedu che live talk na 8 PM apo tiri kutarisa zvinoreva kuwedzerwa kwe national lockdown level 4.
Faro coming to you from another
vanhu vakawanda vachisiriya sitari nekama kunge dilia dilia kazi ndinogara ndiri siriya sanzi ndinogara ndichigaira mapridias hazi munenyaya ziri deep hazi takutevera mwari kwito ndiship hazi boys rangu don't sleep hazi togara tichingo kanda machi
one time akuna two times so make it count one chance one try to set the piece up.
Change they like how I'm dressing. Them be like a change. I be representing. Get on them my city. Kana mukadaro makubaita. You take a summer scene and it's a price. You put me in a song, look nice. You put me in a studio, and a team, and my baby then. You already know who took a spice. I'm on the so I got a big thing. So I said I'm a stick, so I'm gonna take it. And it's a bit so I'm gonna put them back in. So I'm gonna put them back in.
People don't get by the time.
You only get one time, I couldn't two times, so make it count. Yeah, yeah. One chance, one try, to set this piece up.
Webia pera regeti mutarisa misure na udzanasi. Zimbabwe inowedzera kuvharwa kwenyika kushika musi 15 kukadzi senzira yekumisa kupararira kwe-COVID-19. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti nyaya yelockdown haisi kugadzirisa matambudziko ezveupfumi nemagariro akatarisana neveruzhinji. Transparency International inoti Zimbabwe iri kuramba iri pakati penyika dziri kutadza kurwisa uori muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndichiti musa kanganwa kugara mchigeza maoko enyu nguwa dzose uye kupfeka mamask nguwa dzose kana mabuda mudzimba dzenyu.
Soko izika tisenda.